kaota famu kukoletika zvinoshamisa apo patovane mapazamu angasina kutarisira nevanhu akatoita zvokutojuma vanhu vanhu vatoona dzaiva kunaya nzizi dzava kuyerera dzichipinda nemudzimba saka vanhu vakawanda vakabva vapwanyirwa dzimba dzavo ndokusara vasisina pekugara saka ipapavo ndipavanga vachitochema kuti kudai dai hurumende yedu yanga iine vanhu pamoyo yaikwanisa kunge yakabatsira vanhu ivavo asi pandakapedzira kutaura navo vanhu ivavo nezuri vanga vachiti hapana rubatsiro rwavati vawana vazhinji vari kuedza kubvisa nhumbi dzavo mukati memvura saka pane zvino ndoona vachiri kuedza kuti vatsvage kuti vanga vanganogara kupi
hapanawo here masangano anobatsira amati manzwa anga apindawo kuti abatsire
pane vava vamboedza kuti vavaya vatsvage rubatsiro kubva kumasangano akaita seanomirira vatingati maresident association saka pari zvino maresident association anga achiri kuedza kuti abatsire vanhu ivava kuti vawanirwe tinga vabatsira ichi kunyanya chikafu nezvekupfeka nokuti zvinhu zvizhinji dzakayeresa nemvura saka pari zvino vari kushaya kuti votangira pavi nokuti havasati vawana rubatsiro kugavachafamu ikoko
inzvimbo inosimbosangana nemafashamu here munguva inenge ichinaya makore apfuura kana kuti zvatanga gore rino
nzvimbo yaigara ichifungidzirwa kuti inogona kuita mafashamu nokuti inzvimbo iri pakaderera vanhu vakambokurudzirwa kunzi vange vachibva panzvimbo idzodzo asi sokuziva kwerete dambudziko repekugara munonyika muzimbabwe richakatarisana nesu vanhu ivavo vakakwanisa kunge vasingabvi panzvimbo ipapo zvokuti pakatombonaya nyungura kuti gore rakapera yakaita sokuti wanirini yakasiya paduku futi kuti ikukure zvinhu zvavo asi hazvina kuzoitika sezvaitika manje
imiwo muri kukurudzira vagari kuti vaite sei
vanoona nezvemamiriro ekunzi vanga vakatizvo kunyaya kwemvura kuchaenderera mberi kusvika tapfuura musi wa26 December saka zvichireva kuti mvura inogona kunyaya nguva ipi zvayo pari zvino ndakati tiri kutoona kutoti kune dzimwe nzvimbo kuri kusimuka mhepo dziri kutoura zvokuti dzinogona kusimudza makore anozounza futi mvura yakatosimba kupfuura yatakaona iyeyo saka vanhu tinokurudzira kuti vagare vakagadzirira kana kuti vagare vatobva zvavo panzvimbo ipapo nokuti mvura inogona kutora kana upenyu hwavo.